Mishonga iyi haizikuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe chemutare Provincial Hospital. Mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV AIDS vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana, izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tosangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovir nelamivudin kana combination ya tenofovir nelamivudin inozi tenolam yei iri kushaika pano pa pamutare Provincial Hospital pamwe nenyika yese. Dambudziko hombe riri kuzi ichauya kutanga muna May taisopiwa ma 3 month supply, but izvozvi tatakupiwa ma 1 month supply kutanga muna May kusvika izvozvi. But kusvika pari nhasi vanhu vazhinji vazimira itirikungotsvaga mapiritsi kukumbira kune mapartners anogona kutipa e2 weeks, pari kune vanhu vakauya nezuro vakanga vachitopiwa ma 7 days. Izvi zviri kuafekta vanhu vakuru nevanhu vadiki. Vanhu vanogona kunga vari kuafekta even more than 5,000 vanhu vari kutabatana nedambudziko irori pari zvino takatarisana nemutare Provincial Hospital. Saka idambudziko riri kuafekta even vana kuti anenge asina mari yekuramba achiuya, nekuti mari ndeyekupiwa. Anenge asina mari yekuti aramba achiuya achitarisa kuti mapiritsi aapo here kana kuti hapana. Uye zvinoafekta futi adherence izvozvo, because we are talking of the other 39 tora nevhailari suppressed mwiri wemunhu. Saka at the end of the day tinotadza kuachivha izvozvo. Isusu tadambudziko redu, we are aware kuti Global Fund is supporting Zimbabwe and it ichipa maus kuti anhu atengerwe mapiritsi emaarv. Saka tisoziva dambudziko iroro rinozvika pakuti mapiritsi apere anofanira kupera sei iyo anhu angagara ari kupiwa mari pachena.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanoramba neutachiona hweHIV kuno kuManicaland, toda statement from the minister of health vaobhedhaya mwoyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. Hatisoda macosmetic statements, toda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV, and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed at the moment. So this is our request from the minister of health that they make as a government a statement to the people of Zimbabwe regarding this situation, because it is actually disturbing. Yeah.
Amai Lidia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tina chichemo pageneral, ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi wewana. Iwo wana wedu ririro tariro yedu yamangwana nyika kuti izi nyika wana iwowavo, ndoachazova madokta, ndoachazova maticha, ndoachazova ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi, tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe, muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka. Zviro zviri kudai zviri kutotishatira, ngoti taupihwe mapirisi euzi 2 weeks pamwedzi nguva hapana ewana. Zvakutotibata nekuti isusu wana tikatoshaya wana muZimbabwe handifungi kuti ingava nyika. Vanoda kutotibatsirawo kwamutare general hospital ngauya vatibatsire, tatambura wana mapirisi ari kushota pahospital general. Mapirisi emaRV vari kutoshota pageneral hospital. Saka anode kubatsira nemwoyo yakatonakawo ari kuwanawo, wana wedu woperawo here. Tisu tiri kutaura tiri pano pageneral hospital kuti wana mapirisi ari kushota, wana wangu ari kutokura utano hwakanaka. Saka wanonzwawo tsitsi nemwoyo werudo ngawabatsire general hospital yakutoshota nemishonga kuwana. Vanhu vakuru vari kuona wana vane dambudziko.
ambuya kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda
inga kudai uchazoite mwana here zvikavhiringa kudai unozoite mwana here mwana azotoite utano hwakanaka tinorashikirwa newana through mapirisi maharavhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maharavhi echitooneka muno muZimbabwe tine chichemo pano pageneral kutoti general haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano saka wakashaya mapirisi wana weda aya tinoita sei tinoendepi nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe kana unozwa hapana mapirisi chembere chaidzo chaidzo unozwa kuti mapirisi eshuga tengai mapirisi ebp tengai taipiwa mahara ikava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana isu tachembera ndaane 60 years iyozvi ndazitengai mapirisi achitipei $9 yekuti mutenge mapirisi aya ipo pano pageneral zviri kuitika pano
chiremba mukuru wedunhu remanicaland Dr. Matron Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzirisa sei dambudziko iri Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vari pamishonga yemaARVs uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR kubva muna 2004 kusvika gore rino PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.